Kunyadziswa kwakaitwa chikwata ichi 3-0 mumitambo mitatu yezuva rimwe pamwe nekurohwa kwavakaitwa mat20 matatu neIndia kwaunza kusagadzikana mucha mechikwata chenyika checricket ichi veruzhinji vachiti chikwata ichi chave kufanira kuputswa kuvakwa chimwe chitsva kunyange hazvo chikwata ichi chakatamba zvinotyisa mumutambo wavo wemat20 wekugumisira uyo chakarohwa nemaranzi matatu chete vacheveri vemutambo uyu vari kuti kukundwa chete vanotevera mutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma-shoma pese pari kutamba maChevrons muHarare Sports Club mutsigiri wemutambo uyu vaKingston Marange vanoti vanhu havasi kufara nekukundwa kwechikwata ichi
matambiro avakaita maresults ndo aita kuti vanhu vasavafarire vanhu kunyanya vari kugunun'una performance yavo was not good
mumwe mutsigiri wemutambo uyu vafara kambamura vanoti naivo vasvibiswa mwoyo nekutamba kwemachevrons uye vave kumirira kuenda kunhandare yeHarare Sports Club
machevrons ndinafarira zvikuru asi izvinezvi zviri kuitika ndezvekuti havachatondiona ikoko handichawanikwa kuHarare Sports Club ndakatotsamwa nematambiro avari
vakambamura vanoti kuti zimbabwe idzokere zvekare pamusorosoro payaimbove kare chikwata chemachevrons chiripo pamwe nevarairidzi vacho vanofarira kusiyiswa basa kotangwa chikwata chitsva
zviri kutodiwa ka kutobvisa kubvira kumacoaches vatambi vacho izvinezvi takutodawo vapfanha vechidiki ndinoona ndokutoti tienderere mberi nekuti vanhu vari pava ka haiwa vaneta vakwegura takuda vapfanha vechidiki
kune vamwewo vanotevera mutambo uyu vanofunga kuti chikwata chezimbabwe hachichakwanisa kuramba chitamba cricket yepamusoro yetest cricket kana kutamba nezvikwata zvisina mukurumbira zvemaassociate teams asi kuti vave kufanira kudzika pasi pasi kuzotamba nezvikwata zvemuafrica zvakaita sana kenya nana namibia chiri kunyanyorwadza vatsigiri vecricket hakusi kuti chikwata chavo chiri kukundwa asi maroroverwo acho ndiwo ari kunyadzisa zvekusvika kurohwa nemawikets anosvika 10 mapfumbamwe kana masere mutsigiri wechikwata chemashonaland eagles vazivanai mwakatuka vanoti nguva yevatambi varipo pari zvino yakwana sezvo vakura zvekuti havatsisina mongo wekukwanisa kumirira nyika zvine mutsindo
atarisa Hamilton Masakadza Vusi Sibanda naElton Chigumbura vakura zvekuti hapasina chisa chavachaita
muteveri wechidiki wemutambo wecricket uyu Godfrey Musengezi anoti kunze kwevatambi vashoma-shoma chikwata ichi chinofanira kuputswa konzwa vatambi vatsva vane shungu dzekuita mukurumbira
maonero angu ndeyekuti vese ngavaende kosara Donald Tripano Peter Moore naGraham Cremer
asi aimbove mutungamiri wevatambi Elton Chigumbura akabuda pachena kuti iye hapana kwaanoenda achiti achiri nemakore maviri kana matatu achiri kukwanisa kutambira chikwata chenyika ichi vamwe vakatuka vanoti ino yave nguva yokupa maunder 19 anga ari World Cup yevezera ravo yegore rino mukana wekutambira chikwata chenyika pamwe zvinhu zvingangosanduka
solution iripo ngatitorei maunder 19 akaenda World Cup at least vane future
asi mashoko atiri kunzwa ari kuti vatambi vakawanda vave muchikwata chemaunder 19 ichi vakaenda kunotambira zvikwata zvekunze kwenyika mushure mekunge vashayiswa mukana wekutambira Zimbabwe nevezimbabwe cricket apo vakadzoka kubva kuworld cup studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune mutungamiri wezimbabwe cricket vatauemba vamukushani kuti nyaya yemaunder 19 iyi yakamira sei chikwata chezimbabwe chiri kutarisira kutamba nenew zealand matest maviri kuqueens sports club kutanga musi wa28 chikunguru asi vanoona nezvemutambo uyu vanoti hapana chichabuda apa kunze kwekurohwa kana chikwata chezimbabwe chiripo pari zvino chikaramba chiricho chichatamba mitambo iyi zvichakamira zvakadaro mukuru wesangano renational football association of zimbabwe raimbonzipa vaphilip yangwa nhasi vaudza komiti yedare reparamende inoona nezvemitambo kuti havasi kuzobhadhara chikwereti cheZipa chinosvika mamiriyoni matanhatu. Asi komiti iyi haina kuzoenderera mberi sezvo vachiyangwa avo vanga vachiratidza kurwara vati vave kuenda kuSouth Africa kunorapwa. Asi Magweta anoti zviri kuitwa navachiyangwa hazvisi pamutemo. Techiri panhau dzemitambo, Highlanders ndiyo yavepo nhungunya yePremier Soccer League mushure mekukunda Border Strikers 2-0 neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.